Nyaya yekuti vana vasadzokere kumba inochengetedza umwedzi vabereki vakaburitsa mari dzakawanda vanaiva vachienda kuchikoro. Chakangoshata ikalenda yechikoro chedu yakatadza kuzoona kuti kuchaita Easter holiday chete. Tinohurombo kune vana vachatadza kuona Easter holiday. Chepiri tichatarisa nyaya yekupararira kweCOVID-19. Kuvacheketa muzvikoro kutokreatawo imwe bhabho yekuti mwanga achazokwira mubhazi achitapurirana nevamwe chigwere denda reCOVID-19 odzoka naro kuchikoro, zvaizokanganisa zvikoro zvedu zvizovharwa zvakare. Saka isu tinoona riri danho rakakosha pakuchengetedza homwe dzevabereki nekudzivirira kuparara kweCOVID-19.
Pane urongwa hwaitwa here kuti chikafu nevanosara pazvikoro izvi nevana apa vachabhadharwa nani?
Dambudziko ratinogara tichichema naro yekuti hatinotore nguva pakuronga kuti toita sei. Zvinhu zvedu ndezvekungoti churo yamukira mugumbo. Tinokurudzira hurumende nemaresponsible authorities anosanganisira machechi nevamwe vane zvikoro vabude neurongwa hwakarongeka hunoita kuti vana ava kugara kwavo risave dambudziko.
Asi hurumende haina kukuudzaiwo here kuti ndio zvayafunga kuti vana vepamaboarding vasaenda kudzimba paholiday yeEaster?
Hurumende haina chayanga yatizivisa panyaya iyi, asi isusu semaonero edu tanga tagara tichitotambura kuti tichabatanidza sei nyaya idzi kuti vana vauya kuchikoro vakuda kudzi vadzokere. Ivo vabereki havana mari, zvikoro zvakaomerwa nyaya yekupararira kweCOVID. Hamungarambe munhu achiti abuda apinda abuda apinda. Saka tee tichingotiwo kana tikange tawana solution inobatsira nyika ngatishandei neiyoyo. Asi semutauriro unenge wakakosha watigara tichiita, hurumende ingaigara yatsanangura zvinhu zvayo paine mwaka wakakwana kuti pana paine gadziriro dzechikafu nezvimwe dzinoda kuitwa dzevana nekumwe kuonana kungada kuitwa vamwe vanenge vari vemakereke nezvimwe zvigadziriswe. Asi tokurudzirawo kuti kana paine mubereki ane mwana ane mari yake anoti ini ndinokwanisa kuti mwana wangu auye, hurumende ngaisanyanyooma mwoyo. Ngavatenderwe vaende pamwe nevemakereke akasiyana-siyana. Asi tizoonawo kuti vana kana vadzoka vanotestwa vasati vapinda muzvikoro kuti tisawedzere mukana wekupararira kwezvirwere.